nerakana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tinela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Sangana vakare manero anasi uri musi wemugovera zvita 5 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika wasvika pazviuru 10,541 kana kuti 10,547 mushure mekuwanikwa kwevamwe vanhu 123 vaine chirwere ichi uye kufa kwemunhu mumwe chete kuManicaland. Kuvhota kwekusarudza nhengo dzeutungamiri hwematunhu madiki kana kuti District Coordinating Committee kwebato reZANU-PF kunononoka kutanga mumatunhu akawanda nekuda kwezvinyingamupinyi zvakasiyana-siyana. Mutevedzeri wemutungamiri weMGC Alliance Vatendai Biti vanobvisiswa zviuru 10 zvemadhora emunyika semari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekurova mumwe mudzimai wekuRussia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika wasvika pazviuru 10,541 kana kuti 10,547 mushure mekuwanikwa kwevanhu 123 kana kuti 123 vaine chirwere ichi. Munhu mumwe chete akafawo nezuro wakare kudunhu reManicaland. Pavanhu vabatwa vaine chirwere ichi 100 kana kuti 108 vanhu vagara vari munyika kuchiti vamwe 15 vanhu vakadzoka kubva kuSouth Africa. Uwandu hwevanhu vafa munyika hwasvikawo pa 200 kana kuti 208. Johns Hopkins University yekuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika 56,000 ane zviuru 30 vafa vachidarikawo 1,000,000 nezviuru 521 kana kuti 1,521,000. America iyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa necovid-19 pasi rose yave nevanhu vanodarika 10,483,000 kana kuti 14,373,000. Vanhu vafa vadarikawo zviuru 290 nezvipfumbamwe kana kuti 279,000. Nyika dzinosanganisira iyo America neBritain dzinoti dzave nenhomba inokwanisa kudzivirira kupararira kweutachiwana unokonzera chirwere checovid-19. Mumwe vatevedzeri vemutungamiri veMDC Alliance Vatendai Biti vabhadhariswa zviuru 10 zvemadhora emuZimbabwe semari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo panyaya vari kupomerwa yekurova mumwe mudzimai wekuRussia amai Tatiana Aleshina muHarare svondo rapfuura. Kuvhota kwekusarudza nhengo dzeDistrict Coordinating Committee dzebato reZANU-PF mudunhu reMidlands kwanonoka kutanga nekuda kwezvimhingamupinyi zvinosanganisira kunaya kwemvura yakawanda. kudzanai musengi anotipanya inotevera
kusvika panguva dzao hanmaskati kuvhota kwange kusati kwatanga munzvimbo dzakawanda dzange dzichifanirwa kuvhoterwa nekuda kwezvimhinga mupinyi zvakasiyana siyana kuvhota kwange kuchifanirwa kutanga na 8 mangwanani kuchipera na 4 maskati asi pasvika studio 7 pachikoro chechaplin kuma 9 makuseni pange pakavharwa mumwe anochengetedza pachikoro ichi uyo asina kuda kudomwa nezita kana kutaura pamhepo sezvo ati havumirwe kutaura nevatapi venhau ati anga akanzwa kuti pane sarudzo dzichaitwa pachikoro apa asi dzange dzisati dzatanga uye anga asingazive chikonzero chekuti sei dzanonoka vachizivisa vatapi venhau nemafambiro ari kuita zvinhu vakafanobata chinzvimbo chemutauriri webato rezanu pf vapatrick chinamasa vabvuma kuti sarudzo dzanonoka kutanga munzvimbo zhinji vati kunyange hazvo zvose zvinodiwa zvange zvavepo nezuro manheru kusanganisira mapepa ekuvhotesa kana kuti maballot papers kugwa kwenorth mapepa aya anonoka kusvika nekuda kwekuzara kwenzizi
mvura iri kuti popopo kwese kwese zvakanganisa kuenda kwemaballots edu infact pane motika dzakanyura dzadziine maballot boxes dzakazototsvagirirwa kuchitodzinyurura sei pakaita chipitipiti vanhu vana kurarama vari kuita izvozvo kwese kwari kuenda vari kuti imvura chete inoti popo zvinoita kuti zvinoite kuti tinotanga sei so hapana zvatanga paito that I can tell but tichanzwa by the end of the day kuti kune kwatangwa here endi wafamba zvakadini
Boka redistrict coordinating committee rinenge rine nhengo makumi maviri nenhatu asi zvimwe zvinzvimbo zvitatu kusanganisira chemumiriri wemadzimai newe vechidiki zvinozovhoterwa pashure nemapoka maviri aya vachinamasa vativo nevamwe vakuru vakuru vepolitbureau vanosanganisira mukuru weboka remadzimai amai mabel chinomona navapau mangwana ndivo vakatumwa nebato ravo kuzoona zviri kuitika mudunhu remidlands asi vati kune nhengo nhanhatu dzemakomiti ematunhu maviri ebulawayo nemanicoland dziri kushanda pamwe nevedunhu remidlands pakuona kuti sarudzo idzi dzafamba zvakanaka vachinamasa vati bato ravo rakabvumirana kushandisa gwaro rebato ravo revavhoti ra2017 vati bato ravo rinokoshesa kutevedzera matanho ekudzivirira chirwere checovid-19 vachiti izvi zviri kutevedzerwa pasarudzo idzi vanhu zana nemakumi maviri ndivo chete vanovhota musarudzo idzi uye vachinamasa vati izvi zvinoita kuti sarudzo idzi dzisanyanyonetsa kuita
tawimbisa nekukurudzira kuti tikwanise kunge tichichengeta covid-19 regulations
takupindura mubvunzo wekuti vanoona sei uwandu hwevanhukadzi vari kuda zvinzvimbo musarudzo idzi vachinamasa vati vanoshushikana zvikuru kuti vanhukadzi ava vashoma namai chinomona vatsinhirawo izvi vachiti chikonzero chikuru ndechekuti vanhukadzi vakawanda vachiri kutya kuda kupinda pazvinzvimbo zveutungamiri nekuda kwetsika yekufunga kuti varume chete ndivo vanokodzera
mune kanenge kakujairira kanowanikwa kubva kuna ana baba ivo vanofungidzira kuti chigaro cheucheya chinofanira kunge chiri chemunhu wemurume zvotojairira nyangwe madzimai acho otobvuma kuti panofanira kunge pane munhu wemurume asi tiri kuedza repatinokwanisa kuti madzimai amire pazvinzvimbo zvose kubvira pana uchee ipapo kusvika pane pekupedzesera
senzira yekuedza kubudisa zvinhu pachena vachinamasa vati zvinenge zvabuda musarudzo zvicharatidzwa panzvimbo dzose dzinovhoterwa asi zvose zvichabuda musarudzo zvichazoziviswa kumuzinda webato muHarare sarudzo dzemadcc dzakambenge dzambosendekwa parutivi munyika mose nekuda kwekuti dzakakonzera mutauro mukuru mubato rezanu pf kunyanya mudunhu remidlands umo makamboita mhirizhonga asi vachinamasa vati sekuziva kwavo kwange kuine runyararo munzvimbo dzose dzange dzichiitwa sarudzo vati nekuda kwekuti dzanonoka kutanga sarudzo dzinogona kuenderera mberi mangwana uye zvinenge zvabuda zvozotanga kuziviswa nemusi wemuvhuro ndakamirira studio 7 mugweru ndini kudzanai musengi
zvichakadaro sarudzo dzemusangano wezano pf kumanicaland dzekutsvaga vachange vari nhengo dzedistrict coordinating committee kana kuti dcc dzinonzi dziri kunetsa kubatanidza sezvo mapepa ekuvhotesa ari mashoma uye vanhu vanotarisirwa kuvhota vari kupfurikidza vanotarisirwa kunge vachivhota uyewo pane dzimwe nzvimbo mapepa ekuvhotesa asiri kukwana mutoro wedu enauloida mumwoyo anotipa nyaya iyi
kuno kumanicaland nzvimbo dzashanyirwa nestudio 7 dzange dzichitarisirwa kunge dzichivhotiswa vanhu kwange kusina vakawanda vaendako uye nekumwe kunotarisirwa kunge kuchisvikwa zvabuda kunzvimbo idzi kwange kusina zvakanyanya zvaitika dzimwe dzenzvimbo dzange dzichivhotera vanhu pasarudzo dzeDCC idzi dzinosanganisira Bering Primary School, Mutare Junior School, Chiswo nekumwewo mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato rezano PF kumanikaland vaKenneth Saruchera vanoti vanofara nekufamba kuri kuita basa. VaSaruchera vanoti vanotarisira kuti zvichabuda musarudzo zvinoziviswa mangwana. VaDaniel Mackenzie Ncube sachigaro wezano PF kudunhu reMidlands ndo vari kuona nemafambisirwo ari kuitwa sarudzo kuno kumanikaland.
Zviri concerning ballot papers kuti ballot papers akashota but taona kuti sezvo ballot papers akaprint ari mashoma in some cases nokuti because of time nenguva yayapera saka tabalansisa kuitira kuti kumwe kuno instead of 120 kuinde 80 kuinde 90 tozoona pakuvhota apa kuitira kuti pamwe panobva neva pavhota vari vashoma totora mumaballot papers titiwa move achienda kumwe so that munhu wese apiwe mukana wekuvhota.
VaMackenzie Ncube vanoti kunyange hazvo chiitiko ichi chanonoka vari kuedza napo sepo vanogona napo kuti zvinhu zviitwe pajekerere. Vanoti zvakare mamiriro ekunze yakanganisa kufambiswa kwebasa rekuvhota nhasi.
Izvino tichangopedza kudeploya zvatitorera bit nguva yakati all asi vanhu vaida inda out kuitira kuti vanhu vese vezano PF vane chido chokuvhota vapiwe mukana wekuvhota. Isu sezano PF tisu tinosimbisa zvikuru democracy saka internal democracy yedu inofanirwa kuonekwa kuti is true iri right and ino encourage kuti vanhu vazvi express zvido zvavo zvibude vavhotere munhu wavanoda kuti avatungamire.
Zvichakadaro vaMackenzie Ncube vanoti zano PF iri kucherechedza zvakare kuti sarudzo idzi dziitwe pasina njodzi yekuti pane vangabatwa nechirwere cheCOVID-19 kuburikidza nekutevedzera zvakatarwa neveutano.
It's important kuti COVID-19 kuti maregulations acho atevedzere sezvari nokuti zvino yakusimukira zvakare saka tidi kuti vanhu vedu vakuvare neCOVID-19 saka face mask, sanitization in some cases using sanitizers zviri kutevedzekwa saka vanhu vedu now they are well aware of the dangers of COVID-19.
Vari kukukwidzana pachigaro chepamusoro-soro chedunhu reManicaland cheusachigaro vanosanganisira vaimbove murwiri wehondo yerusununguko vaIvan Mbengo, muzvari Cecilia Gambe, vamuparutsa naAmai Lorine Mukodza. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Zvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica muzvari Patience Mberengwa avakashaya mushure mekurwara kwenguva pfupi muguta reNebraska vari kutarisirwa kuendeswa kunoradzikwa kumusha mavhiki anotevera sezvo vasina veukama munyika iyi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zviri kubatanidza mari kuti mutumbi wamuzvari Mberengwa uendeswe kumusha kwavo kuchitomborwizi kumashonaland west. Muzvari Mberengwa vanga vagara muAmerica kwenguva ndefu uye vavakidzani vavo kuNebraska kwakare vanoti munhu aifarira kubatsira vamwe izvo zvaita kuti vazhinji vatambanudze maoko mukuunganidza mari yekuti vaendeswe kumusha. Mumwe mugari wekuNebraska vapinewo moyo vanoti shuviro yavo ndeyekuti muzvari Mberengwa vakwanise kunoradzikwa kumusha kwavo sechikumbiro chakaitwa naamai vavo. Marvelous Mshanganya wewe Studio 7 aita hurukuro navamoyo kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi.
Takashayikwa nehazvadzi yedu Patience Mberengwa anobva kuZimbabwe kunzvimbo yeChitomborwizi akashayikwa neSaturday around 4 PM so 28 November. So as you are speaking tikutoreza mari yokuti titumire mutumbi wake kumusha because family yake isiri kumusha hapana ariko kuno. Patience taigara tese saka kusvika pakuzoshaya ndindaitovhizita nedzimwe shamari kuno kuhospital.
Vanga vachisimbirwa nei?
She was having problem namakumbo ake anga vazvimba saka akazoenda kuchipatara vanga vachisofanira kudischargewa. Then all of a sudden we heard that she had a heart attack. ndiye akazovauraya vachitofanira kunge vakabuda muchipatara
vanga vaine makore mangani ekuberekwa
vanga vane 40 born in December 1979
iko kuno vanga vari kubata mabasa api
vanga vachishanda kuinsurance vanga vachishanda nezveinsurance
saka pari zvino hurongwa hwakamira sei
pari zvino pane GoFundMe yatakaita kuti tiraise mari yokuti tumire mutumbi wavo kumusha
vanga vaine mhuri here yavo
vanga vasati varorwa vanga vari single
mari yamuri kutarisira kuti mukwanise kunge muchiunganidza yakamira sei
right now target yatakatarisa $20,000 and we're almost halfway there
vanenge vachida kubatsira vanofamba sei
vanenge vachida kubatsira vanokwanisa kuisa pa GoFund ipapo kana vachida madetails vanogona kundibata parunhare +1 402 310 1661 +1 402 310 1661 vakandibata ipapo then ndinobva ndavapa madetails ekwavanokwanisa kutumira mari kana vachida zele kana cash up but mainly I emphasize kuti vatumire pa GoFund
izvozvi mhuri yavo iri kuZimbabwe iri kutambira sei zvaitika izvi
vakashokeka nokuti vavachitofunga kuti achauya kumusha samama vacho vanga vakatoshaikirwawo nababa vavo muna zvekuti ndo zvimwe zvakazoita kuti musikana uyu arware nenyaya yekunyanya kufunga
vanga vari mumwe wevakidzani vamuzvare mberengwa vapineo moyo vachitaura vari kuNebraska muAmerica naMavelous Nsanganya uye weStudio 7 tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Dare remo Hong Kong wasimbisa kurudziro yekuti paumbwe hurongwa hwakazvimirira hoga hunogamuchira zvenyinyoto zvinopomerwa mapurisa panguva iyo paine kuchema-chema munyika iyi pamwe nekunze kwenyika nekusungwa-sungwa kwevanhu pamwe nekushandiswa kwechisimba nemapurisa yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo
Chingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Nsanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ane sangano riri kushanda nemadzimai nevana vechibiki panguva iyo Zimbabwe nepasi rose vari kurangarira chirongwa che 16 days of activism against gender-based violence.
Mai mukchanyara Cynthia Mukamone inoshanda kubazi remadzimai rinonzi Young Women Christian Association of Zimbabwe.
Mabasa api yamuri kubata panguva ino ye COVID-19 uye chitarisa nyaya ye 16 days of activism against gender-based violence.
Ndingati tiri mumazuva 16 atinocherechedza mirishonga inoitwa pakati pemadzimai nevanhurume asi zvikuru isu takatarisa mirishonga inoitwa kumadzimai navasikana saka nguva ino takabatana namamwe masangano emadzimai kuti tive nekutaura kune simba tichikumbira kwazvo kuti tiwane runyararo tiwanewo madzimai anoremekedzwa tiwane kumbunyikidzwa kwese kunoitwa kumadzimai kupere tinoita mitambo yakasiyana-siyana nokukurukura kwakasiyana-siyana tichitaurawo kunyange navanhurume navakomana kuti varemekedze madzimai navasikana takatanga kutozviita kubva musi wa25 tichipedzawa musi wa10 rinova ninge riri Human Rights Day kuti seZimbabwe takapinda mumazuva aya tiri mukati mecovid tiri mukati zvemeurombo
zvii zviri kusanganikwa nemadzimai panguva ino
madzimai ari kusanganikwa nemhirizhonga ndinoda kuti mhirizhonga dzanga dziripo hadzo asi dzazowedzera nekuti vanhu vakugara pamwe chete vachisungirwa kugara semhuri yandingati lockdown zvinhu zvisina kujairwa nekuti kune curfew vanhu vakugara pamwe chete kana kune vaya vane ukama husina kumira zvakanaka ndingati marelationship havasina kuinvesta maari zvinhu zvinoita kuti kukonana kuvepo zvikuru zvichikonzerwa nekuti kune urombo vana baba mari ishoma nekuti mhuri irarame raramo yemuZimbabwe yave kunetsa uyewo zviri kugozha kune nzara zvinhu hazvina kumira zvakanaka kune zvirwere saka izvozvo zvose zvinoita kuti ukama hwevanhu rume nevanhukadzi mukati memba huve hunokanganiswa nenyaya yekuti tine dambudziko redenda rakabata pasi rose asi chikuru chatinoda kuti titarise ndechekuti isu samadzimai tine zvishuviro zveduwo zvatinoda kuti vakomana navarume varemekedze ukama huripo ziso ravo kana rakatarisa munhukadzi rionewo semunhu anongoonekwawo neziso rakafanana nekuona murume nekuti hapana chakasiyana ipapo asi takaona kuti tine vanazve vaitwa pamuviri vakawanda tine vanazve vambunyikidzwa pabonde tine vana kunyange na vechikoro nekuda kwokuti vanga vasingaendi kuchikoro vazhinji vanava vakazopedzera vakuita nhumbu saka izvozvo zvinhu zvatiri kuona sokuti zvawedzera pamanhamba atinogara tichiona zuva nezuva tiri kutoti isusu ndezvipi zvatingaitawo samadzimai kuti tinzwike uyewo tinoda kuti varume nevakomana vapindewo panyaya iyi vatibatsirewo vachiudza vamwe varume nevakomana anenge ati male champions
munowanikwa muchishandira munzvimbo dzipi
toshanda mumaprovinces ese yatine mizinda yedu mukuru wedu uri muno muHarare asi kuBulawayo Gweru Bhindura kunyange nekumasvingo tirikowo kwese ikoko
vakomana nevarume vamunoshanda navo vanenge vachiita mabasa ei
vakomana vatinoshanda navo nevarume ava tinovadaidza kuti male champions vatinotarisira kuti vatibatsirewo kusvitsa nyaya iyi kuna nababa nekuti kusiyana kwemikana pakati pavanhukadzi navanhurume chinhu chakagara chiriko nekuti Zimbabwe ine patriarchy varume vanoonekwa neziso riri nani kukunda vanhukadzi zvoita kuti kunyange mikana munzvimbo dzekutonga zhinji dzina varume kudarika vanhukadzi asi vanhukadzi ndivo vakawanda kudarika vanhurume muno muZimbabwe saka tinenge tichishuvira kuti varume navakomana vatibatsirewo kuti vanhukadzi vane zvavanogonawo kuti vaite kana vakapuwa mukana yakaenzana navo uyezve tine chibatsira kuti mirizhonga haizivi iyo inopedza dambudziko rokukonona mukati medzimba asi vanhu vataurira nemurudo zvine ruremekedzo vachiremekedzawo madzimai nevanasikana zvinhu zvatinokurudzira chose izvozvo zvatinoti vakomana vaya mamale champions edu pavanoita nyaya vachiita mitambo yakasiyana siyana nyange pavanoindarakta vakurudzirewo vamwe vavo kuti aiwa mirishonga inoputsa mhuri inokuvadza rudo asi tikashanda pamwe chete namadzimai tichimaremekedza tinogara zvakanaka tinotowana funding inototibatsira kuti tiite mitambo yatinoti varume nevanhukadzi vanzwisisane tiremekedzane tionesane kuti aiwa zvinogona kuitwawo nemunhurume munhukadzi anozvigonawo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita chanje chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mplanganyahuye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chavatipa nhasi ngatisanganei zvakare nemugovera svondo rinouya iye zvino tochipinda mune chimwe chirongwa chinobata nyaya dzinoitika muupenyu hwedu our lives nhasi tine hurukuro namuzvare Linda Masarira vanove mutungamiri webato relead pamusoro pechirongwa chebato ravo chekuunganidza masignature egwaro rekupokana nekurudziro yekuti vana vari pasi pemakore gumi nematanhatu kusvika pamakore gumi nemaviri vange vachipiwa zvikwanisiro zvepabonde nezvimwe zvinofanirwa kunge zvichipiwa vanhu vayaruka vane makore gumi nemasere zvichikwira ngatinzwei hurukuro yedu.
Anotevera vano tinoona zvisina kodzero kuti mwana mudiki awanikwe achinopiwa izvozvo zvekudzivirira pamuviri. Petisheni tanga tinoda kuendesa musi wechipiri asi taane vanhu vazhinji vari kuda kuisawo maorganization avo nemasignature avo papetisheni iroro saka tambozvimisa kana tinge takunda tazadzikisawo zvido zvevamwe vakatibata parunhare vachitaura kuti vada kuwedzerawo maorganization avo nemasignature avo vachinge vazadzikisa tozoronga zuva ndofunga svondo rinotevera racho.
Saka muri kuita izvi muri sangano ripi?
Petition takainyora tiri bato reLabour Economics and African Democracy League randinotungamirira nekuti takagara tikaita musangano nestanding committee tikazivisa machedo emaprovinci vakaita maconsultation avo vakaona kuti ruzhinji rwevanhu vanga vasiri kutoziva kuti kune danho rakadaro rakanga riri kuitika kuparamendi kedu saka saizvozvo isu takati tiri kuda kumira nethe popular voice kuti ruzhinji rwevana veZimbabwe nevabereki muZimbabwe vari kuti chii nekuti tine dambudziko mukati menyika yedu yekufarira zvose zvatinokurudzirwa nemapoka kana maorganizations enyika akaita sana UAA zvimwe zvakadaro daro vanouya vachinge vaine kuti ruzivo kana maidea vari kuda kuisa mukati menyika yedu asi isusu takaona zvisina kukodzera notiri vanhu vechivanhu tinetsika namagariro edu uye kana mahuman rights achinzi auya kwatiri anofanirwa kuuya akanangana netsika nemagariro edu kana mahuman rights aya akupikisana netsika nemagariro edu anenge asisiri mahuman rights kwatiri vanhu vechivanhu saka takaona zvisina kukodzera kuti mwana ari pakati pemakore 12 ne16 anzi awane kodzero yekuenda kuchipatara ega pasina mubereki kunopiwa zvekudzivirira pamuviri kunopiwa kana mishonga kana achinge abata maSTI zvakadaro nekuti tinoona kuti mwana anofanirwa ari pasi pevabereki mwana anofanirwa kuchengetedzwa nemubereki asi mwana akasiwa asasina ruchengetedzo iroro tinosiya vana vedasara vakamora
vamwe vari kuti danho irori danho rakanaka nekuti rakanangana nekudzidzisa vana kuti vange vaine ruzivo nemanakiro kana maipiro akaita nyaya dzepabonde vachiri vana vadiki imi muri kuonawo sei
isusu papetition yedu tiri kutokurudzira comprehensive sexual reproductive health education kuti vana vadzidziswe nezvepabonde kuti vagone kuzvidzivirira nekuramba kuita zvepabonde kana vasati vasvika pamakore akatarwa nemutemo chatiri kuramba kupiwa mishonga yekudzivirira pamuviri uri mwana ane 12 years chatiri kuramba ndechekuti mwana ari below the legal age of majority awane right yekuenda kuchipatara kunorapwa zvirwere zvepabonde asi asina mubereki tinoziva mazviro kwazvo munyika yedu mune varume vanofarira zvekuvata nevana vadiki pachirungu inonzi pedophilia isu hatiri zvepedophilia muno mwana ngaapiwe nguva yekuti akure njere dzake dzidzame asati atanga kuita zvepabonde
saka pari zvino mava nemasignature mangani kana kuti vanhu vangani vari kukutsigirai
vanhu vachiri kusaina vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vamwe havana kukwanisa kutipa mafigures ekwavari kuti vasvika panhamba yakaita sei
ko iro danho racho ranga richitsvagirwa pfungwa neparamende vasvika papi pari zvino
danho iri ranga riri kutsvagirwa pfungwa neparamende rakanga riri petition zvakare rakaitwa neinonzi act yakanga yakamiririrawo maorganization anenge makumi maviri nemaviri akanga anyora petition iyoyo vachiti ndo zvavanga vari kuda kuti zvigone kunoitwa vachikumbira kuti paramende idzikise makore pachirungu anonzi age of consent yekuti munhu anogona kuenda kunorapwa zvirwere zvepabonde kana kunomwa iyo mishonga yekudzivirira pamuviri kuti isvike pamakore gumi nemaviri
tinotenda zvikuru muzvare masarira
aiwa tinotenda
Manzwa kubva kumutungamiri webato rinopikisa relead muzvare Linda Masarira vari parunhare muHarare neStudio 7.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Zvongo yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika hwasvika pazviuru gumi nemazana mashanu nemakumi mana nevanomwe kana kuti 10,547 mushure mekuwanikwa kwevanhu zana nemakumi maviri nevatatu kana kuti 123 vaine chirwere ichi uye munhu mumwe chete achifa kumanikaland kuvhota kwekusarudza nhengo dzeutungamiri hwematunhu madiki kana kuti district coordinating committee webato rezano pf kunononoka kutanga mumatunhu akawanda nekuda kwezvimhinga mpinyi zvakasiyana-siyana mutevedzeri wemutungamiri wemdc alliance vatendai biti vanobvisiswa zviuru gumi zvemadhora emunyika semari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekurova mumwe mudzimai wekurussia tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana
Kune ava sina kunzwa chirongwa chedu nasi. Munokwanisa kunzwa na uzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngali tshona njani zilukantaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 5 mfalakazi 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje umsekeli kamongameli webandla le MDC Alliance umnumzana Tendai Biti ukhululiwe esitokisini ngemva kokubhadaliswa imali yesibambiso kucala lokuthuka omunye wesifazane odabuka kwele Russia. Kwesatshelwa ukuthi igciwane le-coronavirus lizaqhubeka limemetheka kakhulu kobulawayo ngoba abantu bayaphithizela befuna ukuziphilisa okungabafaka engozini yokuthelelana leli gciwane. Izakhamizi zemaphandleni sezikhuthazwe ukuthi zisebenzelane kuhlelo zokuzithuthukisa ezivalisa ukufuya kanye nokulima.
Iphato kethu saqasa uyakha ngoFebruwari sikhangelele ukuthi ngoApril saba sesifakile imbuzi zethu sokwasithingi lockdown leya khona ngoMashi sizagcina sesiqhathisa zethu ngoAgasti.
Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Wabakhokheli bebandla le MDC Alliance umnumzana Tendai Biti obotshwe izolo phezu kwecala lokuthi wathuka waze waxopha ngomunwe esinye isizalwane sakwele Russia ukhululiwe ngemva kokuba umantshi edalele Magistrate Court eHarare unkosikazi Bongai Mutshutshuti enqume ukuba uBiti kumele ahlawule inkulungwane ezilitshumi zamadola i-$10,000 okuyimali yesibambiso sebail. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UBiti obotshwe ngolwesihlanu esetheswa umlando wokuhlasela unkosikazi Tashiana Aleshina, yena okubikwa eyingxenye yabafakazi kolunye njalo udaba oluphathelene lesinye isizalwane sakuleli esimelwa nguBiti emthethwandaba. Kodwa uBiti uyalilandula leli cala. Umtshutshisi unkosikazi Aida Marombo akasiphikisanga leso sicelo sikaBiti sokuba atholiswe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail. Ngaphambilini kokuba ethule isinqumo sakhe unkosikazi Mtshutshuti, igqwetha likaBiti umnumzana Alec Mtshadehama ubekhalazile phambi komthethwandaba phezu kokuhlukunyezwa kukaBiti kusukela ngesikhathi esiya emapholiseni emveni kokubala ngodaba lwakhe kumaphephandaba ezwe ukuthi uyadingakala ngamapholisa wasevalelwa esitokisini. Umtshadehama uthi ufuna umthethwandaba uzihlolisise lezo zikhalazo zokuhlukunyezwa kukaBiti esithi ngoba kuyikwephula ilungelo lakhe. Lezi zikhalazo zibalisa ukuncitshwa amanzi lokudla ngesikhathi esemapholiseni, ukuvalelwa ngecala ebelingakudingi lokho, ukuhlaliswa endaweni kungalandelwa iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus lokuthelwa izankosi ngesikhathi esiwa emthethwandaba. Umantshi unkosikazi Mtshutshuti unqume ukuthi mazihlolisiswe lezi zikhalazo impumela yazo ize kwethulwa emthethwandaba mhla lelicala liqala ukuthobiswa. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, unkosazana Fadzai Mayere, uphe umbono webandla lakhe phezu kokwehlele ubithi.
By 2 o'clock, 2 p.m. yesterday, the docket was already
ihola lesibili emini litshaye vele esegqedile ukuyibhala idocket yodaba lukabithi. Amapholisa kodwa ala ukuthi amuse emthethwandaba ngemva kokuba ebabonisile ukuthi lokho kungenziwa njengoba isikhathi lesisakhona.
Together with his lawyers, obviously, you can take me to court now and we can deal with the remand hearing.
Sixoxe lengcwethi kwezokucubungula ezombusazwe lenhlalakahle kaZulu, umnumzana Jenesani Ntungakwa, wapha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Into eqakathekileyo ukuthi khona maso kule ecala elinje lingaba liqiniswa kumbeni, sonke sikhangela ngamehlo ukuthi sabe sesingazakwazi ukuthi umuntu esimthembileyo lo ubotshwa ngezepolitiki, ubotshwa ngohulumende, kumbeni yena engumuntu nje akaziphathanga.
Ukuthoniswa kwecala leli kuzaqhubeka mhla ka-18 Zibandlela ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kusatshelwa ukuthi igciwane le-coronavirus lizaqhubeka limemetheka kakhulu koBulawayo ngoba abantu bayaphithizela befuna ukuziphilisa okungabafaka engozini yokuthelelana leli gciwane. Kumanani akhitshwa lugatsha lwezempilakahle nsuku zonke, idolobho lakoBulawayo yilo eselihlala likhokhela. Izolo phakathi kwabantu abedlula ikhulu 123 abangamachumi amathathu 50 bebengabakoBulawayo. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyoBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi.
Kuyakhanya ukuthi ama statistics amahlanga nase sikhuluma ngaleli gcikwane leCOVID, kukhanya abantu abaningi bayahlangana lalo. Sikhuluma kanje kathesi ukuthi lama isolation centers amanye ayike ahlale ngelabantu okwesikhathi esidluleyo. Khathesi sizwa kuthiwa kulabantu, kuyatshengisa ukuthi umumo mubi awumhlanga. Khonoko kuyasikhomba sobala ukuthi igcikwane leli alikhethi muntu, lihlasele nje wonke umuntu. Siyezwa njalo futhi lezinye izikolo lapha kuthiwa ababalisi labantwana bezikolo igcikwane lihlasele. So kusegcekeni khathesi ukuthi lapha koBulawayo umumo wethu awumhlanga. So kudinga ukuthi kube le ndlela zokunazela sibili ukuthi sizame ukuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane, ngoba singaqhubeka sinje impilo zethu labantwa bethu zikhanya zingaba phakathi kweshupho olukhulu.
Kuyini ngokubona kwakho okungakubangela ukuthi igciwane leli lingani libhahile kakhulu endaweni zakoBulawayo khona ngapho? Kungakubangelwa yini?
Nxa nginazelela mina umumo ongabusenza kumubangela ukuthi leli gciwane likhanye lisabalala lingena ebantwini abaningi, kuyindlela abantu esiziphatha ngayo. Okokuqala engakutsho ngathi mina liphango, abantu ngenxa yokuthi baswela, abantu balambile. Uzananzela ukuthi lapho abantu abathola khona amathuba okubana bathengise labe sithi informal sector, kumbe bathengise okusemthethweni ngoba ngemthethweni, uzananzela ukuthi abantu bakhanya sebeminyene kule ndawo silo zinanzelelayo khona apha emzini wakoBulawayo. Ukuthi ungahamba ngezikhathi zantambama kuthiwa ama-3 kusa kuma-8 kabe sokugcwela abantu bethengisa imihlobo yonke, othengisa ithukela ngothengisa ithukela, othengisa amabhanana ngamabhanana, amatamatisi, amagwili, amabhethana. Khona khona yiko kwenza uthola abantu sebeminyene silungabaya sebebona ukuthi le ndawo ikhanya ilabantu bokuthi ungayakiwo, abantu bayathenga. Ngokuqala ngathi indlala ebangela lokho. Okwesibili sibona ngathi abantu futhi abahloniphi imithetho eyafakwayo. Silabanye abantu abayilanda bodi lanxa uhlala labo, abantu bayatshela sihambe sifakile lowo ukuvala amakhala lemilomo ama-mask. Kodwa isikhathi esiningi yabona abantu bengakufakanga, lanxa bekufakile ubona abakufaki abakugqoki ngendlela yakhona, baya bengavalanga amakhala, bengavalanga imilomo, ifakene ngaphansi kwesilevu la. Uzabona kuphela umuntu esesiba lentshukutshe ukuthi adonse nxa esebone ukuthi nakamapholisa. Ngezinye indlela imfundiso ebantwini ayikangeni, yaze yazika ukuthi bananzele ukuthi lezi zinto okuthiwa sizenze bonke, social distancing, i-sanitizing, asiyenzeli amapholisa kumbe umthetho, kuyindlela yokuvikela impilo zethu.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyoBulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekhona le koBulawayo. Ibandla leZANU-PF namhla lenze ukhetho lokudinga amalunga edale le-District Coordinating Committee esigabeni seNkabazwe. Umbuthano lo ubuqoqwe edolobheni leGweru, uke wamiswa kulandela ukuna kakhulu kwezulu ekuphethweni kwalumbuthano kube lokukhonona ukuba ukhetho aluqhutshwanga ngemfanelo. Inkulungwane lenkulungwane zabantu namhlanje zibuthene kogudu emangweni wakotshiwara esikhumbuzweni sikanina umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa obhubhe ngenyanga kaNtulikazi wonalo umnyaka.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe.
Kwezemaphandleni, izakhamizi zemaphandleni sezikhuthazwe ukuthi zisebenzelane kunhlelo zokuzithuthukisa ezivalisa ukufuya kanye lokulima ukuze zinqobe ingxaki ezivele ngemva kokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus lonyaka. Lesi sixwayiso sivele lapho kusungulwa uhlelo lokufuya imbuzi eBethel eGwanda South. U-Albert Ncube usiphala oludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Ekhuluma emkhosini okuvulwa ngokusemthethweni kohlelo lokufuya imbuzi eBethel ngolwesithathu, umnumzana Mahorosi Makurani umgcini sihlalo webhodi Edward and Love Memorial Trust ukuthaze izakhamizi ukuthi zixhasane kunhlelo zokuzithuthukisa ukuze zithole inzuzo ethe xaxa. I-Edward and Love Memorial Trust incedisana lezakhamizi kunhlelo zokufuya lezokulima ukuze ziyenelise ukuziphilisa lapho kule ndlala. UMakurani uthi kuyadingeka ukuthi kungabi labavalelwa phandle kulezi nhlelo.
Kuba nzima ebantwini abagogekileyo kumbe ufice ukuthi kuba nzima ebantwaneni. Thina isiso sethu ezedwa tindlovu ikuthi siqinise ukuba inclusive kwama-program kwe-programming yethu, wonke umuntu azizwe a part of that program.
Kusungulwe amadlelo embuzi lapho ezizafuywa khona phambilini ngokuthi zithengiswe. Unkosikazi Duduzile Ndlovu esamlodi eGwanda South umsekeli kamgcini sihlalo weGwanda South Circle Farmers Association uthi ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus ubabisele muva.
Iphadukethu sasiqasa uyakha ngoFebruwari sikhangelele ukuthi ngo-April saba sesifakile imbuzi zethu, so kwasithingi lockdown le yabakhona ngomarch sizagcina sesiqhathisa iziba zethu ngo-August. Safana imbuzi zethu mhlaka 3 August ukusibisele emuva.
Unkosikazi Sibongile Masuku ongumfelokazi njalo ekuhlelo lokuthunga izikhwama ngamangqongqo abalibiza ngokuthi hamba labahambayo uthi kuyabasiza ukusebenzelana ndawonye.
Ngasuka lapho ngaya kwakha indlu yami ngaleso sikhathi ngiseselwe ngumfelokazi wobuhlungu. Hayi, ngathola indlu enhle ngajabula ngemali yezikhwama engizithungayo ngamangqongqo.
Unkosikazi Opha Mabhena oebhalula uziphilisa ngokufuya inkukhu labanye bakhe kodwa layo khala ngegciwane le-coronavirus.
Kathesi sesiyingani sesithethuthi, into nje esiyihlupho kwakathesithesi mkhuhlana nalo bekhona ukuthi le nkukhu azinganasisathola kahle zezifelakala lokudla okukhwela kokuphela. Kodwa hhayi, siyazuza uncedo ngoba siyaphila le moli sifundisela abazulu.
Osaphethe isihlalo somqondisi we-Edward and Love Memorial Trust unkosikazi Vivian Moyo uyalandisa ngohlelo lwama-study circles athi soluqhelile.
Instead ukuthi babe ngama-singles besenziwa ngama-groups okuncane, sebe ngama-associations where they are putting ama-livestock abo together so that they penetrate ama-bigger markets to sell whether imbuzi or to sell as meat, like they are upgrading ukuthi bazuze lama-stands ukuthi bakhe ezinye izakhiwo where they can control the production of their livestock.
Umnumzana Phineas Maphosa ongukansila ka-Ward 14 uthi ziyasiza kakhulu lezi nhlelo zama-study circles esigabeni sakhe ikakhulu ngalesi sikhathi sendlala.
Ziyabanceda ngoba ngathi sekunje kunzima ukuthi badinge ukudla mbe badingeni bathole le mali, kodwa nxa bele ama-project anjengakumbe inhlelo njengazo lezi kuyabancedisa. For instance, nxa ukwazi laphana besithona bake bathengisa izifuyo zabo, bethengisa ko-okay lakosebrian imbuzi zabo bazuze imali ethize, kwenza ukutshengisa ukuthi kona imali aniyabanceda ekuthini bazuze indaba njengokuthola ukudla kumbe lezinye inswelo ababelazo emakhaya.
Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle lubike ukuthi inani labahlaselwe ligciwane le-coronavirus ezansi emandebeleni seliqonge laya kwaba likhulu lamajuma esikhombisa. Ababanjwe igciwane le-coronavirus kwinsukwane esanda kwedlula babalisa amanye amakhansila kamasipala weGwanda kanye nezisebenzi zeGwanda Rural District Council lebhanga leCaps osawudala ukuvalwa kwalezi ndawo. UZulu ukhuthazwa ukuthi alandele iziqondiso zokulwisana laleli gciwane ngokugqoka ama-mask, ukuqhelelana lokungabi baningi ndawonye ngoba selimemetheka ngamandla. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngi-Albert Ncube.
Lokhu sikudaba lwezemaphandleni. Izakhamizi zasesilobela phansi kwenduna uMalisa ziyakhonona ngokuswelakala kwedibha emangweni waseNdlamathuli laseMasuthi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi izakhamizi lezi seziqede umnyaka wonke zingadibhisi inkomo zazo kulumango sokufaka inkomo lezi engozini yokuthola imikhuhlane ebangelwa yimikhaza efana le-tickborne, leyamasondo, lomlomo, i-foot and mouth leminye. Izakhamizi zakulumango ezikhulumele Studio 7 zibike ukuba udubo solukhona ukuswelakala kwedibha endlamathuli laseMasuthi. Umnumzana Sahle Mahlangu osuka kuward 21 phansi kukamlisa umnumzana Mjikiza wadi uthi udubo olukhulu yikuthi kabala mali yokudibisa inkomo zabo.
Idibha ngelendlamathuli ward 21 Mjikiza wadi. Hayi, inkomo sezesikhathi nyawuya 2 years zingadidi sezisifa ngemkaza we. Ukhambanisa ngokuthi sezisifa kuthiwa ngibiisifo i-tickborne disease yana sezisifa zii.
Esinye njalo isakhamuzi esikhulumele Studio 7 umnumzana Mustafa Swanda uthi udubo lolu soluphazamisa inani lenkomo ezitholakala kulumango.
Sibaphazele kakhulu kwakuthethegabatonazi yabona ezizazana kuthi uthi azizizana zimukise ngoba ingene seyawo makamani ukuzele baphupha bejisila mina nemuva awakuthena amatimu aphela kahle lapheli ngiyayemkazeni ya abaisokoaliyajuka amaempakazi
esinjalo isakhamuzi esisuka kuward 28 umnumzana Bernard Mangena uthi uhulumende kumele asize izakhamizi lezi ukuze zidinge indlela yokudibhisa.
Zaphambaniseka ngoba nxa zingadibhisi lemikhaza ziyafa kulezi nsuku. Idibha lokhu egcine mhlaka 26 February ukudibha. Agcine mhlaka 26 February sithi ngideti yakhona yadibha mhlaka 26 February. Minezami inkomo zingu-4 kodwa abanye baneenkomo eziningi ezidlule zani.
UMangena uqhubeke echasisa ngodubo abalalo.
Udaba lephesinihlupha ngalo yikuthi isibhorane sethu sesagqibeleka alibana vele isibhorane sikhona vele inkomo zethu ingazikini ngobana idibha likhona. Ngantama but iqiniso yikuthi inkomo iproblem b yisibhorane, isibhorane sesimba le-extra kwahlelakala sidilekile. Kadilikela isibhorane yidona kathesi ngoJulayi but sehlelakala ukuthi singasoka.
Izakhamizi zesilobela ziqhubeke zisithi uZulu weZimbabwe kumele ancede kulumango ngoba udubo lolu lulakho ukuqeda inani lenkomo elizweni nxa lungalungiswanga. Ngesizwe njalo isakhamuzi umnumzana wadi egcizelela.
Embele ezinye kazisela mbele siyake zame ukuvethi naye ukuthi sifunidibha ukuthi siphi zinkomo akulanto ebuyayo.
Imizamo yokukhuluma le nduna uMalisa yehlule ugada lezokulima lalo lungakasiphi imbono yalo ngesikhathi sisiya emoyeni. Imele Studio 7 ngiseHarare Ngumlondolozi Ndlovu.
Ngikudibana hlobo olibulisayo ngumhlasithi Jeremiah, ngimele uSithandekile Mhlanga. Kuhlelo lamhlanje silo nkosikazi Maria Rusike, yena-ke osengilandi. Nkosikazi, siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga. Okokuqala ngiyabonga ukuthi usinike isikhathi sokuthi sikhulume ngesikwenzayo. Ndabingelela njalo kubalaleli abe-Studio 7. I-Royal Destiny okwamanje sisamile ngoba i-Royal Destiny liqembu ebelande ngabantwana, especially abantwana bethu bahamba kuma-universities. Njalo sisebenza lama-artisti azimeleyo akundawo ngendawo. So kuye kwasinzimela-ke ngokuba zintsalo, ngesiXhosa sithi ukuba zintsalo ukubalela le. Okwamanje sisamile ukuthi sike sithathe i-break, sikhophe umoya, sibone ukuthi singaqhubeka njani ukuya phambili. Kodwa-ke ku-Royal Destiny i-vision yethu kakhulu ngeyokusebenza sisapota abanye ama-artist ngoba i-industry yomculo iyi-industry eyenza abantu babe isolated okokuthi sometimes uyabe ufuna ukuthi uhlangane labanye abaculi likhulume ngezinto ezilihluphayo njengama artists. So sivele nje ku Royal Destiny sihlangene lamanye ama artists, siyabe sixoxa, si encourageana, sibonisana, sisupportana, sifundisana futhi ilizwi likaNkulunkulu eliyilo elisipha amandla ukuthi siqhubeke ngomculo wegospel, ngoba umculo wegospel ngumculo olezilingo olwiswa ngusathana kakhulu. So kuleyo branchi ke asiyekelanga, siloko sila baculi esisebenza labo esibasupportayo.
Alisahlangani vele sokwahle kwama konke kumbe selibuthana ngezinye indlela?
Sesibuthana ngezinye indlela, sesibuthana ngezinye izizathu. Asisabuthani kakhulu ngokurekhoda umculo okwamanje, kodwa sibuthana sincedisana. So sesilohlelo olutsha olungumntwana we-Royal Destiny okuthiwa yi-Inspire Nations.
Chasisa ngi-Inspire Nations leyo.
I-Inspire Nations lohlelo esilwenzayo kumsakazo we-Radio 54 lapho esi-celebrator abanye abaphumeleleyo, sincedisana nje ukubonga uNkulunkulu ngasenzela khona, sikhuthaza labanye ukuthi bafunde kulabo abaphumelelayo. Sesilabaculi abaningi esibaletha kulolu hlelo, sifunda ngokuthi kuyini okwenza ukuthi baphumelele. Kanjalo ke siyaxoxa njalo nangezinto ezisihluphayo ngumntwana we-Royal Destiny osakhula ke naye. Sanetha luhlelo esithe sakhona ukuthi silwenze kulezi nsuku ze-COVID, ngoba sile sikhathi sokuthi senze something. UNkulunkulu ke wafaka ke enhliziyweni yethu ukuthi senze something virtually, kumedia virtually, ukuthi sisupporte abanye, siphakamise abanye.
Belilalele kungxoxo esiyenze lo nkosikazi Maria Rusike. Isikhathi asavumi ukuba siqhubekele phambili, sesisimalapha. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.
Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Victrice Mathuthu, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane abahlala kwele South Africa eyeZim Imbokodo. Okokuqala, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukwanyukelwa msakazi, ngiyabingelela kubalaleli.
Ungasitshela ukuthi umumo unjani kulandela ukuvulwa kwamabhoda ikakhulu le e-Beit Bridge? Bakhona yini osebezwile asebehambile kumbe ukuphenduka bevele ekhaya?
Msakazi, ngicabanga ukuthi ngimva kokuthi amabhoda avulwe ekuqaleni kwena lenyanga esiyiqalileyo, abantu abaningi babelesasaza lokuthi bafuna ukuhamba ekhaya. Uhlupho lungathi kusebantwini laba abafuna ukungena e-South Africa lapha emngceleni we-Beit Bridge bengena bevelele eZimbabwe. Engibona ngani bathi bahlutshwa kakhulu yiwo la ama-certificate awe-COVID-19, ukuthi kumele uzele ama-certificate COVID-19 abonise ukuthi awunaso, awunalo igciwane leli le-coronavirus. So kungathi ukuya ekhaya kuyahambeka mpela, ukusuka e-South Africa usiya eZimbabwe kuyahambeka. Sisalinde kakhulu ukuthi njengoba kuyimpela nsuku omalayitha bezaphuma bethwale behambe ekhaya, sibone ukuthi bayahamba kuba njani emngceleni, bazodlula kanjani, and ma sebejika ukuthi bajike bephuma eZimbabwe bengene eMzantsi Afrika kuzoba lula mbe kuzoba nzima ongakanani.
Yona iminyaka yonke ngalesi sikhathi abantu bayandise ukuhamba ngobuningi besiya ekhaya, kodwa ubona njani kulo umnyaka?
Msakazi, uyayibona le nto yobhubhane lwe igciwane leli le-coronavirus ingathi imoshe izinto eziningi njengoba ibivele imosha kusukela icale ukuba khona ekuqaleni komnyaka. Lamanje ingathi izokwehlisa kakhulu izinga labantu abazofuna ukuya ekhaya. Okokuqala kuzabe kusenziwa ukuthi abantu abazafuna ukuphuma e-South Africa besiye eZimbabwe, indleko zakhona vele zizaba zeziziningi, abantu abaningi kuzaba nzima. Kanti futhi abanye abantu bayesaba ukuhamba ukuthi baphume basuke lapha emsebenzini bahambe baye eZimbabwe, bafike ekhaya leZimbabwe. Iningi labantu likhala ngokuthi kusekungenzeka ukuthi mhlawumbe sithi sikhona ngale kuvalwe futhi kube le lockdown, sigcine sehlulekile ukuthi siphindele emsebenzini. Abanye futhi bakhala ngokuthi eZimbabwe abakhoshiwa ngama-test la afunekayo ukuthi atholakala nzima mbelulo okungakanani nxa behambile mase befuna ukuthi ukuze bathole ama-test lawo bayetesta for i-COVID-19 ukuthi batholakala ukuthi ba-negative. Abantu basemangqiyana abazi ukuthi kuzoba lula mbe kuzoba nzima okungakanani ukuthi bayenze leyo. So abantu bangathi basamile kancane ukuthi bahambe, wabona omunye la usalinde ukuthi aqala bonke abahambayo bazohamba bajike njani. So kulesi sikhathi sikaKhisimusi lowo ngathi sizabona abantu besiba balutshwane kakhulu, ngathi bonke abantu ngani bare kungabazi ukuthi bahambe ngibangahambi. So kuzoyenza ukuthi sibone inani labantu abachapha umngcele ngale festive season lisiba lincane kakhulu.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga msakazi, ngibongela kubalaleli. Sengathi abantu bengaba lokuhamba okuhle laba abahambayo abasuka kwabanye amazwe besiya eZimbabwe, bantu batheste bahambe besazi ukuthi banjani ngesimo sabo sobhubhane lolo le-coronavirus. Ngiyabonga.
Lo ke ngunkosazana Victress Mathuthu okhokhela inhlanganiso elwela ilungelo labesifazane abahlala eSouth Africa eZim Imbokodo, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Sizigqibe ke ezalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa oluqembu leDubute Warriors, lona eselethule idlalade elitsha elilesihloko esithi uMasila kudliwa. Untungameli Nkomo uyalandisa.
Dupute Warriors liphuma khona kanye koDupute ePlumtree. Umkokheli waleli qembu uThobani Duve ulonda imbali yabo.
Siqale ngo-2014 sakhipha album ethi Ukopha Ukopha, sabuya ngosasidleni indlebe 2015-2016 nguVuma, 2017 nguZonelwa Mpunye, 2018 Ingqobe, 2019 ngeRabutho, and then 2020 hit song uMasila kudliwa enethunga kayisengeli phansi. Kwafitshane nje yimbali engingayichaza ngeDupute Warriors. Sinabafo wethu ababalisela uGray Tony Chuma, uMillicent Dube, noThindo Manyanga, oPromise Jovu, uRhythmist.
Idlalade leli lilengoma eziyisishiyangalombili ezigoqela ethi bahambile ugqokile lingafulatheli, kanye lethi ukugula. Abangathanda ukuthenga idlalade balithola ngaphi tu?
Njengoba thina sibased eSouth Africa, idlalade lethu elitsha litholakala khona eGoli. Uthinta inombolo engizozisho manje ngu-072 604 6784. Ma ungaphandle kweSouth Africa, just remember ukufaka i-code ngu-0027 ubusufaka ukuthi 7260 4 6784.
iwapi amazwi ongawachiyela abalandeli?
Abalandeli womculo werumba siwukhuliseni, siziphathene kahle, sithole namacd ama-original. Ngiyakhuthaza njalo ukuthi abantu besubscribe kuDupute Warriors official channel ku-YouTube, ibhalwe Dupute Warriors official. Just subscribe to that channel ukuze nathi siqhubeke siguguzeleka ukuthi siliphakele uluju lwendlebe.
Aphuma ke enkundleni amaqhawe eDupute Warriors ngale.
Ibala phawuhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.